Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kubvumbi 28 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nechita dombo tichita zvakawanda munamati munyengetero muri chitungamirira isu sebato tivo mhuri tichitevera mashure.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa avo vasarudzwa nematunhu ose ebato ravo kuti vatungamire vatungamire vanoti vachabatana nemhuri yamuchakabvu Morgan Tsvangirai vaive mutungamiri webato iri kuvarangarira kumusha kwavo kubhuyera.
Maprice controls takaona kumashure kuti zvakufanana nekuda kuti munhu ane malaria yatoita tomupa mapainkiller chinhu chiri kuti hachisenze nekuti chirwere chianenge achirwara nacho chai chinogona pachienda kuberi.
Vemabhizimisi vanoti kushayikwa kwemari yekunze kopa kuti zvinhu zvidhure zvakanyanya munyika.
Vari kuchajwa nemhosva yekunziwo vakaparticipata mugathering yanga ine chinangwa chekupromota public violence zvinonziso zvinokanganisa mutemo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDark Quartet voramba mhosva yavari kupomerwa yekunzi vaida kukonzera mhirizhonga pamusangano wavakaita. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rakabatana nemhuri yamuchakabvu Morgan Tsvangirai avo vakatungamira bato iri kubva zvarakavambwa kusvika vashaya vari kuvarangarira kumusha kwavo kubhuhera uko vakaradzikwa. Urongwa uhu huri kutarisirwa kuitwa musi wa4 Chivabvu svondo rinouya nemusi wemugovera. Izvi zviri kuuyawo apo vachamisa vachangobva mukudomwa nematunhu ose 13 ebato kuti varambe vari mutungamiri kwemamwe makore mashanu. Nezuro dunhu reSouth Africa rinova rekugumisira rakasarudza vachamisa zvichireva kuti hakuna achavakwikwidza kuCongress yebato iri kutanga iyo iri kutanga kuitwa musi wa24 mwedzi unouya. Mukuzeya nezvenyaya yekurangarira vatsvangirai Tabata vachamisa.
Uku vatsvangirai munoziva kuti unorangarira ka chiitiko chikuru chekuvandudza kuchengetedza nekuvakira musha wavakazorodzwa kana paguva ravari chiri iri inonzi muchirungu memorial murangaridzo wavatsvangirai nebasa ravakaita nebasa ravanoramba vachiita nekuti kutungamira kwavakaita kuchagara narini narini saka tofanira kupawa ruremekedzo runoenderana negamba iri nebasa ravakabata.
Saka muri kuita sei apa? Munenge muchisa dombo here? Zvinenge zvichifamba sei?
Ndizvozvo chaizvo. Tine tichiita dombo, tichiita zvakawanda munamato munyengetero. Muri chitungamirira isu sebato tivo mhuri tichitevera mashure.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wemhuri yekwavatsvangirai vaManase Tsvangirai kuti tinzwe nezveurongwa hwekuvarangarira uhu.
Urongwa hwekurangarira vatsvangirai hwapa nhanho yepamusoro sezvo dheti rekutanga munozviziva kuti takamboita taura kuti tiite muna February pavakashaya, asi takazoona kuti zvanga zvisina kunyatsokwana zvikwanisiro nezvinhu zvose kuti zvipinde munzira. Asi pari zvino zviurongwa hwacho huri kufambira mberi nekuti zvizhinji zvapinda munzvimbo yazvo. Musi wa4 May 2019 mhomho yevanhu ichange ichidzika kumusha kubhowera kunoona pakaradzikwa vatsvangirai. Izvi zvichienderana nekuti takakoka vanhu vese kuti vange vachizouya kuti varangarire vatsvangirai.
takanzwa kuti makakoka mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vati vapindura here kusvika parizvino?
Isu takavakoka hongu ichokwadi kuti takavakoka sehurumende nekuda kwokuti vatsvangirai vakashanda nehurumende. Saka ivo ndo vachazotiudza kuti urongwa hwavo semunhu anenge achimhanya mhanya nebasa guru. Vachatiudza kuti ndo vari kukwanisa kuuya here kana kuti vanenge vaine mumiririri pabasa rakadai.
Tiri kuonawo kuti kune vamwewo vari mumapato ematongerwo enyika vakashanda nawo hongu iko zvino vanenge vave havo makarasona nemaikupe navachamisa mavadaidza vosewo hereva.
Chinoitika ndechekuti Blessing ndechekuti isusu hatina watiri kusiya. Wese wamungafunga ane bato rake asina bato, ane paakamirira asina paakamirira, takaita extend invitation kune munhu wose.
Mutauriri wemhuri yekwatsvangirai vamanase Tsvangirai vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vaskelani Jabangwe vanoti nyaya yekushomeka kwemari yekunze mumabhanga iri kupa kuti vemabhizimisi vaomerwe zvakanyanya zvinozogumisira zvapa kuti vamwe vawedzere mitengo sezvo vachitenga mari pamukoto ichidhura. Kunyangwe hazvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dzichitenderana nezviri kutaurwa nevemabhizimisi, hurumende iri kurovabembera ichiti vemabhizimisi vari kungoda kuwana mari yakawanda vamwe vanhu munyika vachidya nhoko dzezvironda. Hurumende iri kuedzawo kushandisa kambani yeGMB yeSilo Foods kuti igadzire zvimwe zvinhu zvinodyiwa nevanhu nemitengo yakaderera uye inoti yapa kambani iyi mari yemadhora ekuAmerica inosvika zviuru makumi manomwe. Mukuzeya nezvenyaya yemitengo yezvinhu tabata vaJabangwe.
Takaitojusa interbank market yekuti wavari musika wekuti vanhu vakwanise kuwana foreign currency. Zvinhu zvatiri kuona manje ndezvekuti pamusika uyu hapasi kuwanika mabari nekuti vanotengesa vari kuti mabari rutengeswa nayo mari pamusika uyu iri pasi. Saka musika uchiri kuwanikwa mari ushandisa kwabhizimisi ndo watinoti musika mutema uya, ende ukoko reti yacho iri kubva yaramba ichikwira. Zvinova izvo zviri kukonzera kuti vemabhizimisi ziva kudhurire paye patinozoti tada kunotenga futi maraw materials kana zvinhu zvatengwa. Tichiona isusu sekukwira kwakaita chingoko, kukwira kwakaitika nekuti wheat yange yakwidzwawo kubva pamutengo unoita $400 vetani kuenda pa $1,000 petani. Inova iyo price yange iri yekuti ipiwe varimi vewheat kuti vakwanise kurima, nekuti dai vasina kupihwawo price iyoyo zvaizoita kuti varegedze kurima wheat iyoyo iyo gorosi vatoshandisa muchingwa. Saka ndingati zvinhu zvakaita seizvo zvekuti vemabhizimusi zvinenge zvavaomerawo ndo zvinozoita kuti vatitozongokwidza mapurice zvinoenderana nekudhurirwa kwavari kuita zvavari kuwa. Ndopatiri kuona panechi pane dambudziko redu. Saka takatarisira zvikuru kuti yatiya yatoti transitional stabilization program ikwanise kusevha istabilize izvo zvakaita seexchange rate nezvimwe zvakadaro, nekubatsira kudzikisa pasi the cost of doing business. Yatoti iya magudhuri akatoita kuti ve uri business. Saka izvozvo ndo zvinhu zviri kukanganisa nekudhurira vemabhizimusi zviri kuzokonzera kuti mapurize ave achikwira.
Paita mutauro munyika umu panyaya yemitengo yezvinhu, vamwe vachiti aiwa zvinenge zviri kunyanya kudhurisa nekudaro hurumende inofanira kupindira kana kuita maprice controls.
Maprice controls takaona kumashure kuti zvakufanana nekuda kuti munhu ane malaria toita tomupa mapain killer. Chinhu chiri kuti hachisevze nekuti chirwere chianenge achirwara nacho chai chinogona pachienda kumberi chozopesura chaita kuti patient yedu ichese murwere wedu afe. Saka chatokurudzira ndechekuti ndtizvikuda izvi maprice muratidzo wekuti zvinhu zvinenge zvisina kumira mushe zvakanaka. Saka tinoda kuti titsvage mapolisi iwayo ari kukonzera kuti zvinhu zvisamire zvakanaka, tiagadzirise ndo zvinenge zvinoda kuti zviitwe kuti tikwanise kuramba tichienda mberi.
Zvii semaonero enyu zvingade kugadzirwa nechimbi chimbi apa?
Sezvatataura kuti vanotengesa mari havasi kufara nemitemo yakaiswa pakutengeswa mari kuti vanzi tengesa nereti iripo pasi ipapo. Apa unenge uchinzi unofanira kuzotengesa mari yako yese yasara pamazuva anokwana makumi matatu. Saka vamwe vacho navabva vamira kuregedza kuexpota.
vamwacho vototumirira kuti kana vana vanofanira kubhadhara vozvibira kuti bhadhara saka zvinova izvo zvirikonzerwa zvirikonzerwa kuti mari yatiri kuwana zvichigadzikire pasi kana yadzikira kudaro zvokonzeresa kuti tive tine dambudziko rekuti foreign currency yaakushomera saka ndo patikutarisa kuti mapolisi akaita seiwayo ndo mamwe atoda kuti tikurumidze tagadzira
asi muri kumbotaurawo here nehurumende nezvechemo zvamuinazvo izvi
ndo bishibishi ratiti rezvezvi kuti titaurawo nehurumende kuti ndo maonero atikuita ndo pane madambudziko aripo aya ende zvatikutarisa kuti tiite ndezvekuti tigadzirise iyo mitemo inenge ichikonzera matambudziko tikaigadzirisa tinoona zvinhu zvedu zvinokwanisa kutanga kufamba zvakanaka
mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries vaselani jabangwe vari parunhare muharare gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadakota nhasi vapomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirishonga zvitevera musangano wavakaita musi wechishanu nanezuro unonzi nemapurisa waida kukonzera kusagadzikana munyika asi vadag coltart vanova mwana wava david coltart avo vaive gurukota rezvedzidzo vari nhengo yemdc vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi kuti tinzwe zvatora nzvimbo taita hurukuro negweta rava coltart vahalimani
vadag coltart vaenda kumapurisa kuma9 pavandopa statement vari kuchajwa nemhosva yekunziwo vakaparticipata mugathering yanga ine chinangwa chekupromota public violence zvinonziso zvinokanganisa mutemo section 37 subsection 1a item I of the criminal law codification and reform act unonziwo musi wa26 na27 april pazambezi risk lodge panumber 640 st gerard's way gaston park harare vakanga vaine vamwe vavo nevamwe vasati vabatwa vakaichita workshop yekuti vatrene nekustrategiza inonzi civil obedience muzimbabwe ndiyo mhosva yavari kupomerwa
ivo vari kuti kudii nemhosva yavari kupomerwa iyi uye imi semagweta maudzawo mapurisa acho kuti kudii
tavabatsira kuti vape statement vachiramba mhosva yavari kupomedzerwa kuma9 ndobva vazonziwo taako kuvaregedza vari mumaoko egweta kana vava kuzodiwa mapurisa vatiwo vachatibata saka tikuenda kucourt mangwana sekutaura kwavanga vachita mapurisa vangoti iwo kuma10:30 vanokwanisa kuzotida kuti tiuye zvakare ikoko kuvabatsiridza kuferefeta kwavari kuita nyaya yacho
saka vati ndiana nevamwe vavari kutsvaga
havana kupa indication zvakangonyorwa mustatement yacho iri kunzi pane vamwe vari still at large ndo zvakataurwa mustatement yecharge yacho
gweta vadenford halemani vachitaura vari parunare muharare iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheyouth forum chatinopakurirwa namike hove
ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zvondorega rega ini ndini mike hove nhasi muchirongwa tina vaipitule maposa avo vanove vari mutauriri webato rezapu uyezve vanorwira kodzero dzevanhu munyika tichange tichikurukura pamusoro pezuva reworld press freedom day iro riri kuuya vhiki rino nemusi wechishanu zuva iri rakanangana nekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa ngatiende kuna vamaposa tinzwewo maonero avo pamusoro pezuva iri vamaposa ndinomugamuchirai muchirongwa zviri kufamba here mukoma
inotenda tinofara zvikuru
nyaya yatinayo mugango mainzwa
zuva rinocherechedzwa apo panotariswa matingati kodzero dzevatati venhau nevanodzishandisa nevanoburisa nhau zvichitariswa mashandiro avo kuti vanoshanda zvakanaka here vachitariswa zvakare maconditions ekushanda kwavo hapangocherechedzo chete zvandataura izvo asi panoita yatinoti lobby kuti mashandiro avo ave akanaka uye akasununguka
nemaonero enyu vatapi venhau vanopiwa here mukana wekuita basa ravo zvakanaka pasina kumbunyikidzwa
pasine basa rakawanda zvikuru kuti tisvike pachinhano ichocho inoti tikatarisa munyika dzakawanda zvinhu pane kumbunyikidzwa zvakanyanya kuitika pamushanda kwevatati venhau tichitarisa mitemo yakawanda wanda inovarambisa kati nevavharira kuti vakwanise kushanda zvakasununguka ingapa muenzaniso wezimbabwe ine mutemo unonzi aipa kunyange mazuva aperayo tatakanzwa kuti uchange uchiudzisiwa but nazvino pachine kuneseka kuri kuita vanhu vanotapa nhau kuti vashande zvakanaka zvichiburikidza nemutemo iwoyo paina kuri ati wande mutemo uripo ichireva kuti pakaita kuchisidzirwa kwawanda kuvatapi venhau vachiona vamwe vavachisungwa vamwe vachirohwa vamwe vachinyangarika and the like so panofanira kutoita mitemo inosunungura zvakadzama mashandiro evanhu vanoita zvekutapa nhau nekudzosaka
pane imwe nyaya yanetsa pasi rose zvikurusa mazuva ano vanhu vakawanda vari kuwana nhau dzavo padandemutande apo paindaneti panaani nafacebook naani natwitter asi ndipo zvakare pari kuburitswa nhau dzemanyepo kazhinji munoonawo nhau idzi dzinobata nyaya dzepolitiki tiudzeiwo kuti pamunoburitsa mashoko anoenderana nemabasa amunoita kubato renyu rezapu zvii zvamunoita kuitira kuti vanhu vanzwe mashoko enyu echokwadi
dambudziko renhau dzinobuda padandetande dzakawanda dzacho dziri dzemanyepo idambudziko rakanyanyotekeshera harisi munzimba imwe chete itanfortunate kuti pane maelements akadaro akutotadzisa kushanda zvakanaka kweindaneti yanga ichifanira kuva innovation yanga ichifanira kutibatsira kuto ease macommunications nekuwanikwa kwenhau neaccess yenhau sebato rezvako ndingati ndingapa muenzaniso webato redu tinonyanyotarisisa tikanzosa tinonzwa but tinotarisa sosi yacho kuti munhu ataura izvi angava munhu ane mvumo here kati an operatative source yatingakwanisa kuti titi believe pane zvaari kutaura izvi kunyanya kana dziri nyaya dzehurumende tinotarisa kuti zviri kubuda kuti iminisi here ndiritema nesekutari here vakutaura kati ministry of information here iri kutaura pasina izvozvo zvatinyanyotatora nhau idzodzodzo chokwadi tikasazokwanisa kuti tiverify tizive kuti ndezvechokwadi chaichaizvo nesuwo tinosebato tinonyanya kushanda kuti tisave nenhau dzemanyepo dzinobuda tichibva kwatiri tine polisi yatakaisa parakadzika kuti mashoko ese anobuda maererano nebato kati pose patinobuda tichiita comment about anything pane channel inofanira kubuda neinformation nyange zvisiri veinformation ari kutaura munhu anozotaura iye anenge ane go ahead from the information department ativerify information yake
aiwa takunzwai zvakanaka vaipitiro mapoza tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki
aiwa ndatenda nina
mhuri yezimbabwe tasvika kumagumo edu echirongwa nhasi tanga tina vaipitsira maposa mutauriri webato rezapu tichikurukura nyaya yeworld press freedom day iyo ichange ichicherechedzwa nepasi rose nemusi wechishanu friday ngatisanganei padandemutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapo pastudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare aiwa nguva ndiyo yadyanana mhuri yezimbabwe ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa the connection apo patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzakanangana nezvinosangana nevechidiki munyika anokonekai nemufaro ndini wenyu mike hove babai
tinotenda zvikuru mike
makadii hama neshamwari dzedu dzestudio 7 tinokukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa kana kuti World Press Freedom Day iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa3 chivabvu dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi ndedzipi nepfenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi rekodai mavhidhiyo enyu mutipawo mashoko enyu pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mibvunzo yatabvunza titumirei mavhidhiyo aya pawhatsapp nhamba yedu inoti +1 202 465 0318 nhamba dzedu zvakare +1 202 465 0318 202-465-0318. Tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vatereri vedu veStudio 7.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Vazhinji venyu vari kuti bhuku rezvakazarurwa kana kuti Revelations harisi kunyatsotsanangurwa zvakakwana. Naizvozvo vamwe venyu vanoda kuti temporitarisa kamwe chete kana kuti kaviri zvekare. Nhasi tina Reverend David Mango vezayoja Forward in Faith Church kuBolton kuManchester kuUnited Kingdom. Reverend Mango, ndichakubvunzai mibvunzo yandakabvunza vamwe vafundisi. Kutanga nekuti bhuku rezvakazarurwa rinotiudzei?
Tinopenda zvikuru baba Wande. Bhuku rezvakazarurwa rinotiudza pamusoro pemazuva ekupedzisira. Ibhuku ratingatsanangura chipi, bhuku reprofesi kana kuti richiprofita.
Sei rakasiyana nemamwe pakunzwisisika kwaro?
Bhuku iri ibhuku rakasiyana nemamwe zvakanyanya nokuda kwekutiko chiprofita chinhu chinoda kududzirwa nomutongo wevanhu vanonzvera nokuzwisisa. Ibhuku rakanaka chose, rinotonakisa nokuti tinotoudzwa nendima yokutanga ichitiudza kutiko wakaropafadzwa iye anoverenga nokunzwa mashoko ebhuku irori. Saka irovanga kuti zvakazarurwa kana kuti Revelation kutaura kuti ibhuku riri pachena, ritinofanirwa kuvhundusa kana kutyisa munhu nokuti ibhuku rakanaka rine information kana kuti zvinhu zvatingatidza zvakakura zviri mariri.
Reverend Mango, mhuka dziri mubhuku iri dzinomirira chii uye dzinorevei?
Ibhuku rinotsanangura pamusoro pemhuka. Tingati pachapter 13 munyori anotaura pamusoro pemhuka chikara chakabuda mumvura chinonzi chaiva nemisoro minomwe nenyanga nomwe nekorona pamusoro pake nemasoko okumhura. Chimwe chikara futi chakabuda panyika. Saka tinobva taona zvikara zviviri, chinobva mumvura nechinobva panyika. Tatoda kuziva Bhaibheri rinotirusirwa neBhaibheri. Saka tataura pamusoro penyaya dzezvikara, tinobva taenda kuna bhuku raDhanieri. Dhanieri anotiudza kuti chii chinonzi chikara. Dhanieri chapter 7 inotiudza pamusoro pezvimwe zvikara futi zvinokwana zvina zvaanotsanangura kuti zvakabuda mugungwa. Saka achitsanangura kuti zvikara izvi zvinomiririra umambo, the kingdom. Saka mabhisa tiri kuona aya zvikara zviri pana zvakazarurwa zvekare. Chokutanga chatinoona pachapter 13 chinobuda mugungwa chine misoro minomwe zvinomirira kekare umambo huchazenge huchingo kugwa kutonga panyika zvino panyika ino patiri kurarama. Tozoona zvekekare humwe humambo zvekare kana chimwe chikara chinobuda ipapo chapter 13 chichinzi chakabuda panyika. Musauri ponde uyu baba, kubva kwacho mugungwa kutaura kuti pane mweya yakashata ichasunungurwa nemazuva okupedzisira ichazenge ichipa influence kana kuti runziro isina kunaka mudzihurumende dzinotonga panyika pano. Saka zvinhu zvatiri kuona zviri kuitika pasi pedenga pasi pezuva nhasi hazvisi zvega. Panotova nemweya iripo inopa runziro yakatosunungurwa inobva kumakungwa kunzvimbo dzakaipa. Saka naizvozvo tinoda kuti tidzidze bhuku iri tine madziso omweya anosvinudzwa kuti tione kuti hatisi tega panyika pano, asi pane mweya iripo inorunzira zvinhu zviri kuitika pasi pezuva.
Vamwe vatereri vari kubvunza kuti sei vafundisi vasingawanzi kushandisa bhuku rezvakazarurwa mumaridzo mavo.
Ichokwadi, vazhinji havawanzi kuda kuripakataura zvavo nokuda kwekutiko, vamwe havawanzi kuda kudzidza nezveremangwana reupenyu hwevanhu yatinoti muchirungu eschatology. Kutaura kutiko vazhinji vanenge vachida kungotsanangura zvinhu zvokungopiwa zvakaponeswe ipapo, asi vasingazovatauriri zvekare mariramo remangwana reupenyu hwavo. asi regai ndibojekesa chimwe chinhu pamusoro pebhuku irori kuti rine nhano mbiri dzakapatsanurwa kubva pachapter 1 kusvikira pachapter 3 rinotsanangura pamachurch 7 rozobva pachapter 4 kusvikira pachapter 22 yokupedzisira haritauri pamusoro pemachechi rinotaura pamusoro penhamo nematambudziko zvichawira nyika saka isu tinofanira kuziva vanzveri vebhaibheri nevanoverenga ichitose nemakristi kuziva kuti bhuku iri kana tikariverenga tikarinzwisisa rinotipa chiedza chakakura kuti tigone kuziva nokuona purogiramu dzamwari dziripo nhasi uno nhasi unogona kuribata bhuku iri ukawana kuti rinotaura zvinhu zviri kuitika nhasi uno kunge kutodarika nyuzipepa remangwana saka tinotenda zvikuru nokuda kwebhuku razvakazarurwa kuti rinofanira kudzidziswa vafundisi ngavapinde mukuridzidza nokuriverenga nokuti vanhu vanoda kuti vazive chokwadi chiripo ndo chiprofita chezvokwadi chinofanira kuzikanwa nokutaurwa navanhu
Reverend David Simango tinotenda zvikuru nemashoko enyu ndinovimba kuti vateereri vedu vane zvavadzidza mune zvamatsanangura
tinotenda mukavakwadi
aiwa vateereri nemashoko iwayo abva kuna Reverend David Simango vezayoja Forward in Faith Church kuBolton kuManchester kuUnited Kingdom ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare svondo rinouya tichikupakurirazve chimwe chirongwa chezvechitendero
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka Hwande nacho chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero chirongwa ichi chichadzoka zvakare svondo rinouya natanonoka Hwande makateerera kustudio 7 tiri kutipfenyura tiri pamuzinda wevoice of America uri muWashington DC Iko zvino tombo tarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa munzvimbo dzakasiyana-siyana nhasi. Dynamos yaita mangange 1-1 neTel1. Capes United yarova iyo Bulawayo Chiefs 4-1. Herentals yaita mangange 0-0 neNgezi Platinum. Kuchitiwo Chapungu yarova Triangle 1-0. Mumutambo wekupedzisira watambwa nhasi Wange yaita mangange Wange yakunda iyo Manika Diamonds 1-0. Nako kambo Jehovha kubva kuna Takura tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare mutungamiri wemdc vanelson chamisa avo vasarudzwa nematunhu ose ebato ravo kuti vatungamirire bato iri kwemakore mashanu vanoti vachabatana nemhuri yekwatsvangirai kuti varangarire mushakabvu Morgan Tsvangirai avakava mutungamiri wekutanga kutungamira bato iri vemabhizimisi vanoti kushayikwa kwemari yekunze ndiko kuri kupa kuti zvinhu zvidhure zvakanyanya munyika gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadakotat voramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kukonzera mhirizhonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Só com isso, cara.